Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 25/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day, vakawanda vachiti nyika dzakawanda dzatora gwara risiririro munyaya dzezvematongerwo enyika. Dare ropa mutongo wekuti mwanasikana anonzi abvuma zvepabonde anofanira kunge ave nemakore gumi nemasere kwete gumi nematanhatu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yevanokwanisa kutenga pfuti muAmerica mushure mekunge vanhu makumi maviri nevatatu vaurayiwa kuTexas nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika muAfrica kupemberera zuva reAfrica Day paine kurudziro yekukoshesa utongi hwejekerere. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Sachigara weAfrican Union Commission vamousa faki vanoti kunyange hazvo Africa yakasangana nematambudziko akaita sechirwere cheCOVID-19 vanopfurikidza mwero zvinodhaka nekumbunyikidzwa kwevanhu vachibatwa senhapwa ichiri mugwara pakuzadzikisa zvido zvayo. Mumashoko kuvatori venhau vafaki vanoti matambudziko emuAfrica awedzerwawo nenyaya yehondo yakatangwa neRussia kuUkraine. Asi vamwe vakaita semutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti dambudziko reAfrica harisi kushaya zvowanikwa asi dambudziko reutungamiri.
Dambudziko reAfrica harisi rematural resources, idambudziko reutungamiriri. Utungamiriri hwedu hwemuAfrica ndiwo usina chiono kana kuti muono unoenda kure, uye ndiwo usina yatingati discipline yekuti kana vaita muono voita zvese zvavanenge vachifanira kuita kuti muono iwo ubudirire.
Izvi zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Africa yaitarisirwa nana Kwame Nkrumah iAfrica yekuzvitonga, Africa yeutongi hwejekerere husina udzvanyiriri kana urombo, Africa ine runyararo nekutyidzana, Africa ine izvigopfu rakabatana. Asi handizvo zviriko, hondo, urombo, kupema nekuvengana ndo zvatiwandira.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalo Siziva vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevanhu muAfrica.
MuAfrica tinofanira kurespekta kodzero dzevanhu nekuti ndonyaya dzakadziri central panyaya yekubvisa muvengi muAfrica.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti vatungamiri vakawanda vemuAfrica vanoda kufira pabasa zvinozokanganisa zvinhu munyika dzakawanda. VaMaduku vanoti kuti Africa izadzise dingindira regore rino rinoti strengthening resilience in nutrition and food security on the African continent, vagari vemunyika vanofanirwa kunge vaine nhaka kuvhura vagere kana kuti matitle deeds. Asi vanoti izvi zviri kutadzika nekuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzichiri kushandisa mitemo yevaive vakatidzvanyirira panyaya yevhu. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti kusabatana kwenyika dzemuAfrica ndiko kuri kukonzera nhamo.
Kana vanhu vakambobetserana kubatana vachibetserana kusunungura zvemaindividual nyika zvavo, chinovatadzisa kubatana kufighta poverty nhasi chingave chii? Mhinduro yacho tinoiziva, inyaya yekuti utungamiri weAfrica unoda kuba.
Patabvunza kuti sei Africa ichigara ichingopema asi vanhu vaine pekurima uye nemamiriro ekunza akanaka, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti ivhu rinoda kushandwa nemari kuti vanhu vakwanise kuburitsa zvekudya.
Vanhu vatema tinogona kuti takasununguka uye ivhu tava naro, asi upfumi hatina nemhaka yokuti ivhu rinoda kushandwa nemari.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasingadaviri nharembozha yavo, asi pachinyorwa chavo chaburitswa mumapepanhau akawanda nhasi vabvuma kuti dambudziko riripo nderezinyekenyeke rave kuitika mukubatana kwenyika dzemuAfrica sezvaikurudzirwa nevatungamiri vakaita sevashakabvu Haile Selassie vekuEthiopia, Kwame Nkrumah vekuGhana, Julius Nyerere vekuTanzania nevamwe. Africa Day izuva rekupemberera kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Sangano iri rave kunzi African Union. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, vechidiki kubva kumapato matanhatu ezvematongerwo enyika anosanganisira mapato makuru anoti ZANU-PF neCitizens Coalition for Change CCC nasi acherechedza zuva reAfrica Day achiita mitambo pasi pechirongwa cheSports for Peace, icho chinokurudzira runyararo munyika sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Ndevechidiki kubva kumapato akasiyana siyana vachimba kambo Ishe Komborera Africa vasati vatanga mitambo yavo nhasi paBelvedere Teachers College. Mitambo yanhasi yarongwa nesangano re4H Zimbabwe Foundation pasi pezvirongwa zvayo zvekukurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri wesangano iri vaJohn Muchenje vati vechidiki havafaniri kutomboita kana kushandiswa munyaya dzemirizhonga. Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya, mirizhonga haisiyo inokundisa sarudzo, asi kuti urongwa hwekuti mapato anoitira chive ruzhinji kana achinge avhoterwa kana kuti manifesto pachirungu. Vati mitambo ndezvimwe zvichashandiswa kuunza runyararo munyika.
So nasta said asema youth katsanga nei to celebrate Africa Day redu. Then to let's use sport as a tool to promote peace, tolerance, unity and also development in our country.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi sachigaro wechikamu chevechidiki mubato reLabour Economists and African Democrats muzvare Caroline Mutasa vati donzvo remutambo yanhasi rakanaka chose, uye vadzidza kuti vechidiki vanogona kugarisana zvisinei nekuti vanobva kubato ripi.
Tiri kuti kubva nhasi zvichienda mberi isu vechidiki tichange tichiwadzana zvakanaka, tichatonodzidzisa vakuru vemabato edu kuti hazvibetseri kuti tikakavadzane.
Izvi zvatsigirwa nevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri wevechidiki muTCCC vaombera Ishe nhende avo vati zvaitika nhasi idanho rakanaka mukudzivirira nyaya dzemirizhonga munyika.
Vechidiki veZANU-PF neveTCCC veMDC veLead neveMCA vanogona kunosangana pamwe chete vachinoita zvinhu pamwe chete. Ndatinotanga taita macitizens tisati tadini taenda kumapolitical parties, so tiri vana vanyamunhu tose.
Imwe nhengo yeZANU-PF Youth League vataurai kundishaya vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi chakanaka chose, vachiti ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nemutungamiriri webato ravo vaEmerson Munangagwa.
Isusu seZANU-PF tine engagement and re-engagement yakataona president wedu Munangagwa. We are not leaving anyone behind and we are not leaving any place behind. Ndosaka vakaita polar tagara tinoda zvotaura nevanhu.
Chirongwa chanhasi chatsigirwa nemasangano akaita seZimbabwe Youth Council neParliamentary Youth Caucus. Mutauri wekomishen nuna nezvekuumba runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vauza Studio 7 kuti zvinofadza kana mapato ezvematongerwo enyika akaungana achiita zvirongwa zvekuumba runyararo.
Tinozvikudza zvikuru tichitoti zvaramba zvakadaro. Kunyanya-nyanya kune vechidiki ava ndo vachine simba kandoro kumhanya-mhanya nokuita sei.
Mhirizhonga inowanda munyika panguva yesarudzo uye vechidiki ndivo vanowanzoshandiswa mumhirizhonga iyi. Musarudzo dzemabyelection dzakaitwa muna Kurume, mumwe wevechidiki weCCC Vamboneni Ncube vakaurayiwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKwekwe. Kunze kweZanu PF, CCC neLead, mamwe mapato apinda mumitambo yanhasi anosanganisira National Constitutional Assembly, MDCT, neFront for Economic Emancipation, 4H Foundation. Inoti zvirongwa zvakaita sechanhasi zvichaitwa mumatunhu ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare repamusoro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekuti mwanasikana anonzi abvuma zvepabonde anofanira kunge ave nemakore 16 kana kuti 18 kwete 16 kana kuti 16. Izvi zvakatambirwa nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanasikana sezvo vange vave nemakore vachikurudzira kuti izvi zviitwe. Izvi zvinotevera kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare nemadzimai maviri, Muzvare Loveness Mudzuru naMuzvare Ruvimbo Tsopodzi, avo vakakwira kudare vachida kuti mutemo wewanano kana kuti Customary Marriages Act uvandudzwe. Vaviri ava vakarodzwa vasati vabvazera. Vakaenda kudare vachimiririrwa negweta ravo vatenda ibiti. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakamboudza dare reparamende kuti painge pasina chakaipa kuti vanasikana vaite zvepabonde vave nemakore 16 sezvo miviri yevakawanda inenge yasvika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR vaObey Shava kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Zvakaitika nezuro ndezvekuti dare guru reConstitutional Court rakabvisa iro zera rinobvumidzwa kuita zvepabonde kubva pamakore 16 richiendesa pamakore 18. Zvakanga zviripo ndezvekuti mutemo wedu waiti mwana ane kodzero yekupinda muwanano kana asvika makore 18. Asi uyo akanga ane makore 16 aisabvumidzwa kupinda muwanano, chero zvazvo aibvumidzwa kuitwa zvepabonde. Zvinova zvinhu zvakakanganisa mafungiro evazhinji kusvika nyaya yakwidzwa kumatare Constitutional Court vachiti ivo aiwaka kana vana vasingabvumidzwe kupinda muwanano vaine makore 16 taitirei kuti vabvumidzwe kuita zvepabonde. Saka nekudaro dare reConstitutional Court rakabvumirana nemaonero iwayo rikati kubva iko zvino mwana wese haachabvumidzwi kuita zvepabonde kana asati asvika makore 18. Zvazvaakureva ndezvekuti vaya vari murudo nevana vane makore ari pasi pe18 vakaita zvepabonde vachasungwa voendeswa kuchitokisi nenyaya dzakadaro.
Saka muri kureva here imi kuti mutemo wakanga uchibvumidza vana vane makore 16 kuti vaita havo zvebonde chavairambidzwa kuwanikwa chete?
Ichokwadi, ndo mamiriro akanga akaita mutemo wedu, nekuti vanhu vazhinji sokutaura kwazvakamboitwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi mugore ra2021 muparamende vakambotaura ivo zvikanzi vana vemazuva ano vari kukurumidza kukura zvekuti makore anoita 16 vanenge vaakukwanisa kuti vaite zvepabonde. Nokudaro vakati ivo mutemo hawaisafanira kurambidza vana vakadaro kuti vaite zvepabonde. Zvinova zvinhu zvazorambwa nhasi nematare. Vakati aiwa bodo, kana mwana asingakwanisi kuti mupfungwa dzake azive chakanakira wanano ari pamakore 16 kuwa kuti hakwanisiwo kuziva chakanakira nyaya dzepabonde. Nokudaro bonde kumunhu ane 16 years raramwa kusvika tasvika makore 18.
Saka zvaakureva chii izvi kumhomho yeZimbabwe? Varume vakuru vanga vachiita bonde nevana vadiki, nevana vadiki vanga vachimhanyirirawo zvebonde vasati vakura.
Izvozvo zvazvaakureva kuvarume vakuru vanga vachidanana nevana vari pasi makore 18 vachiita zvepabonde. Ndo paya patinoti nhapi tapi inoregwa ichatapira. Tasvika pakupera kwenhapi tapi iyoyo hazvichabvumidzwe. Vakazviita zvekare vanenge vaakuzopepuka vaamuchirongo.
Gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR vaobeshava vange vari parunare vari muHarare. Vana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarairidzi vaviri vakapfurwa vakafa pachikoro cheRobb Elementary School kuUvalde kuTexas nezuro. Mutauriri wemapurisa vaChris Olivares vaudza vatori venhau kuti Salvador Rolando Ramos ane makore gumi nemasere ndiye akapfura vana vechikoro nevarairidzi ava mushure mekunge apfura hambuya vake. Anonzi akabva apfurawo nemapurisa akafa. Vachitaura nevatori venhau vari kuJapan, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira kuti mitemo yemuAmerica inoita kuti zvive nyore kutenga pfuti ivandudzwe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPlano kuTexas vaInnocent Ndenda.
Ndo riri munzeve, shoko ndo ratiri kutotyawo nekuti vana vaakutotya kana kuenda kuunga zvikoro even mapublic places. Vaakutotyisa kusvika nekuti every week tiri kungonzwa mashootings. Ndeye vanhu vakawanda, pane mamwe vanhu 11, mamwe vanhu vairi, but zvanyanya. Kungoti kwatiri zvedu kuri nani tiri muPlano, but kwakaitika kwakaita kumareserva. Asi zvinenge zvangotyisa nenyaya yekuti pfuti dziri pese pese.
Hakuna mitemo here kuTexas kwamugere ikoko inorambidzawo vanhu kufamba nepfuti?
KuTexas kune maRepublic vanotoprotekta Second Amendment yakabvuma the gun rights. Saka kunonetsa nekuti zvinoita kunge mumwe nemwana futi unogona kuzoita vana vane musikanzwa kana vehukama nenyaya yekuti kuno kwanetsawo nini. Saka anozogona kutora pfuti yako. Vazhinji vari kupfuura vacho havasiriwo maonline pfuti dzacho, but zviri kushandisa pfuti dzacho dziri kushandiswa zvimwe zvacho ndedzehondo dzinofanira kunge dzichiwanika kumabhesi yeami. Saka zviri kushamisa kuti pfuti dziri kugara muchimba seti.
Hakunawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvamanzwawo zvasangana nekupfurwa uku?
Hakuna. Kuno tine society yakati kurei yemaZimbabweans, asi takafonerana hatina atapindamo mudambudziko. Asi kupanika kuburikidza nevana kwakanyanya.
Zvii zvamunofungawo kuti zvaizobatsiridza kuti matambudziko akadai aperewo mumatunhu amugere?
Kuri kuti nyepfuti dai vangu kana kudzitengesa nekuti pfuti dzikawanda dziri pese dziri mudzimba. Izvi zvakadai zvinoramba zvichiitika nekuti tinoramba masituation dzacho hatingoramba achitoka mudzimba. Vanhu vakagara vasina pfuti, ndinofunga kuti tinorarama mune zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPlano kuTexas vaInnocent Ndenda vange vari parunare vari kwakare kuTexas. Mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wadzokera zvekare pazvikamu zvinodarika zana kekutanga mukati memwedzi gumi, apo yasvika pazana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamirawo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Hongu Blessi, inflation haina haifadzi, haina anoifarira. Zvinoratidza kuti zvinhu zvaakudhura, vanhu vagone kuzvikwanisa kuzvitenga. Zvichiyawo futi kuti vanotarisa nezvemari nezveikonomi pane pavatedzemuka pasiri nani. zvinhu zvinoda kutotarisiwa zvakasimba. Kukondorora ikonomi kwakakosha kupfuura kana politiki. Saka ikonomi ndo yakahope tivaise pamusoro pane zvimwe zvinhu zvese, nekuti inobata munhu wese. Saka isusu apa hapana kunata, pada kuti pagadzirwe nekukurumidza kuona kuti toita sei, chii chaiita kuti zvinhu zviitwe.
Asi kadzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia iri kukonzerawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru pasi rose.
Hongu vanhu vachataura kuti kune hondo yekuukraine nekunana Russia nezvakaitwa namasanctions akaitwa nemawestern countries nana Russia ichokwadi. Asika zvinoda kuti zvitarise kuti chii chatokwanisa kuti tiite chinoita kuti zvidzikise zvinhu zvakadai mitemo isarama ichinda mberi kuti inflation isaenda out of hand. Saka izvozvo zvakakosha zvikuru, hazvinyanyi kufadza vanhu kana nezuva vamabhizinisi hatifari nazvo.
Asika hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi vari kungokwidzawo mitengo zvisina kukodzera.
Hai, izvo panorwa vakawanda panoita zvakadaro. Ndinotaura kumbe kunoitika. Hakuna munhu anomuka achikwidza mitengo zvekungokunda pidza. Tiri kuona isusu mukatarisa makambani anoranwa nemapato ehurumende ese akakwidza mitengo. Saka haungavedzedzi hazvitadzi kukwira. Zvinara yakakwidza mitengo, zvimbura yakakwidza marepa ayo, asina kukwidza ndiani. Petro yakakwira, zvese yakakwira. Saka moda kuti vanhu vanotendesa vanoita sei? Zvese izvi zvatiri kutaura zvine zvazvinoita kune nyaya yamapurizi zvine zvese zvirimwa nezvatinodika. Saka nyika yose iri kubudzidza mitengo. Ndozvanati zvoda kugarwa pasi zvokadziswa zvotaurira kuti chii chatakanganisa chida kuti chiitwe. Vanhu voronga zvoita zvakanaka. Zvekuramba tichipa kuti ndiye anomhosva ndiye akati hao upo kunenge watova kutadza kugadzirisa zvichida.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vakagadzirira kusangana nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti vatsvage nzira dzekupedza hondo. VaZelensky vataura mashoko aya kumusangano weWorld Economic Forum uri kuitirwa kuDavos, Switzerland, vachiti pachine mukana wekuti paite nhaurirano dzerunyararo. Russia iri kuenderera mberi nekurwisa matunhu akawanda eUkraine. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kuramba huchiwedzera mushure mekunge mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano rinotiwo nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5,496. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Mukuzeya nyaya iyi yekukwira kwehuwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekudyidzana, anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Zvechokwadi, namba dzevanhu vari kubatwa COVID mazuva mashoma apfuura aya kana kuti mavhiki mashoma apfuura aya dzati kwirei, asi tinoti kune mhuri yeZimbabwe musashushikana kana kuti musaita iya inonzi panic, nekuti tinotozviziva kuti kana tiri pakati pepandemic, epidemic, outbreak, namba dzedu dzinogona kungoita zvemaspike papa nepapa. Zvakare takaonawo nhamba dzekusouth africa dzati kwirei nemanew variant mairi aya awakaona. Saka tinotoziva kuti zvinogona kuafektawo isu muno muZimbabwe. Asi kakurudziro yedu ndeyekuti rambai makangoita iya inonzi vigilant, kuti rambai makanyato kungwaririra muchiita zvese zvatagara tichingotaura zviya.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kunyanya-nyanya kubairwa jekiseni nhomba yeCOVID-19. Tiri kuona kuti sukanapo nhamba dzedu dziri kukwira. Vanhu vacho vari kubatwa nechirwere ichochi havasi kunyanya kurwara zvakanyanya zvekupuwa mubhedha zvakare, vanhu vashoma-shoma vari kufa. Saka iyeye tinoti negative impact yeCOVID-19 yakadzika zvakanyanya, zvichireva kuti vaccination yedu nehumwe hurongwa hwetanga tagara tichimboita hwekuvharidzira chirwere ichochi huri kufamba zvakanaka chaizvo. Saka mhuri yeZimbabwe musashushikani, asi mhuri yeZimbabwe musabva marasamiswe muchitanga kuregedza kuteera zvese zvatagara tichingotaurira izvozvo.
Ndezvipi izvi?
Zvekubayirwa nhomba, zvekugeza maoko nesipo, zvekuita socha, zvese izvozvo ngatirambe takangoshinga. Chirwere ichi takutosvika kumagumo kwacho, asi hatisati tapera.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheZim Expo, icho chinopa mukana kumakambani ezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada kuti zviratidzire mabasa azvo chegore rino, chiri kutarisirwa kutanga nemusi wechishanu muguta reCincinnati kuOhio. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vanoti chirongwa ichi chakambomiswa munguva yapera nenyaya yedenda reCOVID-19, asi gore rino chiri kutanga zvakare zvine mutsindo. Muzinda weZimbabwe muAmerica uri kutarisirwa kunge uripo uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda magwaro ekufambisa nezvimwewo. Vaimbi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Sandra Ndebele, Toki Vibes naJa Signal vari kutarisirwa kufadza vazhinji pagungano iri. VaManjengwa vanoti mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change ari kutarisirwa kunge aripowo achitsvaga rutsigiro. Tinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaManjengwa.
Tiri kuita mapassport renewals, consular services. Saka kaine vane mapassport akaexpire nevana vakabarwa kuno kuAmerica kuti vache registered as Zimbabwean, uyai musi weFriday neSaturday.
Embassy inenge ichiita mabasa apiko?
Inenge ichinjirira mapassport evanhu vari kuno kuAmerica akaexpire nekubatsira vanhu vanoda kuti vana vavo vanzi maZimbabweans vakabarwa kuno, child registration neany other consular services vanenge variko vachibatsira maZimbabweans nenhamuri dzavo.
Vanenge vari kuda kuti vatore mapepa aya vanofanira kuuya nei?
Kachinzi kacho vanoda kuti vauye nechitupa chekuZimbabwe, pesefiri weZimbabwe, nepicture page yepassport yavo yakaexpire kana iri kuexpire yacho. It can still be valid kana ifanenge ine 6 months kuti ijini iexpire kana yatoexpire kudhara zvinoita futi. So vanoda birth certificate, chitupa nepassport, then mapassport pictures mairi.
Zvimwe zvichange zviriko zvichiitika ikoko chii?
Musi wechishanu manheru chaita inonzi business dinner, vari kuuya vanhu vemabhizinesi vakasiyana-siyana vamaamerica kuno vari kuuya kuzo da kuti tengesa zvinhu zvavo. Pane vari kuuya vekunonzi kucargo link nevamwe vekumubatsira pamwe nevakubonvie father.com neSwift and Integrity Solutions neGenesis neStonehouse LLC nevashanyi veri vekucity of Cincinnati Sister City vanenge varipo nevamwe vakamirwa kutenga mabhusi avo last minute nevamwe vanokatengesa chikafu vari kuuya futi ikoko kune bhusi yes CCC nebhusi yeZANU-PF.
Zvimwe zvakakosha zvichaitika apa ndezvipi?
Ambassador vachasangana nevatungamiri weCity of Cincinnati. Vane Sister City program neHarare. So kuno vacho vari kubatsirana naambassador ukoko kuCincinnati, uye vice mayor anenge ari kufuta achiva naambassador wedu.
Pane mitambo here ichange iripo?
Ehe, musi wechishanu manheru tine an all-white welcome party kuno kuCincinnati. Musi weSaturday manheru vaibabva kuZimbabwe pane anonzi Ja Signal na Sandra Ndebele vakuimba mbanga kusaradza manheru. Sande manheru riri kuimbisawo Toki Vibes aribva kuZimbabwe futi iyeye ndovaimbi vatakaungana dzegorinoi.
Imi muchange muine kambani ichange iripo here makazvimirira?
Ehe, ini ndakamirira Saturday.com and gore rinoiri tiri kupusha nyaya yemedical aid. Tiri vanoda kubatsira vabereki vava kuZimbabwe neshamwari dzavo vatengerei insurance ru Saturday.com. Bonvie will provide masevisi acho ese kuZimbabwe. Saka paina vanoda kubatsira vabereki vavo kana vachirwara kana vasingarwari, achida mishonga, da kurapwa kana kuzana madokta, uyai kuZim Expo kana uyai kusaturday.com.
Vamanjengwa vari kuCalifornia vachibva vatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi. Uyai kuLive Talk manheru anhasi tichitarisa nyaya dzeAfrica Day nechirongwa chekuungana kwevana veZimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC.